tinozviziva kuti kubazi republic service labour and social welfare kwava nedipartment riko rinonzi disability affairs. Muchokutanga chatingatarisira kuti bajeti riite ndechekutsanangura kuti vachapa mari yakawanda sei kudepartment of disability affairs kuti inge ichikwanisa kufambisa zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachivandudzwa nekusimudzirwa nekudzidziswa. Chechipiri, tinoziva kuti kune vanhu vakaremara vanowana mari kubva kuhurumende.
Iyi mari yei vakuchera?
Yekuti vange vachibatsirikana, atingati magrants kana kuti harmonized cash transfer, inopiwa hayo vanhu vakawanda vanotambura, asi vanhu ivavo vanhu vakaremara varimowo. Tinenge tichitarisira kuti bhajeti iyi chekutanga ipe vanhu ivavo mari inokwana inotenga.
Vange vachipiwa mari pamwedzi?
Pare zvino mari yatakapedzisira kunzwa ichipiwa anga ari madhora zviuru zvitatu. Saka ndinotarisira kuti bhajeti dzimwe pada rinokwanisa kutarisawo kuti madhora zviuru zvitatu pamhuri pamwedzi angavandudza here upenyu hwevanhu vakaremara. Minduro inoti haangavandudze.
Poitwa sei?
Tandifungidzira kuti zvimwe pada bhajeti richatarisawo kuti mari yochipiwa takatarisa yatingati cost of living, kuti mwedzi nemwedzi raramo inomboita mari yanga yakuzviuru makumi mana iyo raramo.
Zvii zvimwe zvamunofunga kuti zvakakosha kuti zvigadziriswe?
Ndinofungidzira kuti zvakakosha kuti bhajeti ringe richitsanangurirawo zvikuru sei kunyaya yedzidzo. Tinoziva kuti pane vanhu vakaremara vakawanda vanowana dzidzo kubva kuhurumende kuzvirongwa zvakaita sana BIM zviya, asi dzimwe nguva mari iyi haiuye nenguva. Saka ndaitoda kuti mari iyi inge yakadonongodzwa mubhajeti, asi ichizokwanisawo kusvika nenguva kuitira kuti vana varambe vachidzidza. Chekupedzisira, munyaya dzedzidzo idzodzo tinenge tichitarisirawo kuti dai bhajeti ratsanangura kuti zvimwe zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanhu vakaremara mukurarama kana kuti mukufunda kwavo, atingati maassistive devices, hurumende ichaita sei kuti ibatsiridze kutenga zvinhu izvozvo, nekuti zvinenge zvakakosha. Ndochipedzisira nenyaya yeutano. Nyaya yeutano inyaya yakakosha zvikuru kune vanhu vakaremara. Takatarisa kuti mazuva ano kune nyaya dzeCovid.
Munoda kuti paitwe sei?
Saka tinenge tichitarisirawo kuti bhajeti inenge richitsanangurira kuti mukurapwa kwevanhu vakaremara kutange kuchibatwa sei, uye hurumende yakazvipira kusvika papi kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisawo kuwana utano hwakanaka.